Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vateereri. Tinosangana zvakare manheru anhasi. Uri musi wechina, chivabvu 10, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchinongwa chanhasi. Veruzhinji vanobatana nemadzimai evashandi vekuhwange Colliery vachiratidzira muHarare vachishora mashoko egurukota rezvevashandi ekuti madzimai aya ari kushandiswa mune zvematongerwo enyika. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanosangana nemutungamiri weBritain amai Theresa May murwendo rwavo kuBritain. Nyaya yekuti mudzimai wevaimbove mutungamiri wenyika amai Grace Mugabe vasachengetedzwe nemutemo kuitira kuti vatongwe nemhosva yekurova gore rakapera tsvarakadenga yekuSouth Africa muzvare Gabriela Angels yonzwikwa nematare edzimoswa muPretoria. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Veruzhinji vabatana nemadzimai evashandi vekuhwange Colliery vachiratidzira muHarare vachishora gurukota rezvevashandi nemashoko avo ekuti madzimai aya ari kushandiswa nevanoita zvematongerwo enyika. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Madzimai ekuhwange aya audza Studio 7 kuti nhasi vanga vachiratidzira vakaremerwa zvikuru nemashoko amai Petronella Kagonye ekuti hurumende yakagadzirisa nyaya dzevashandi. Mumwe wemadzimai vanga vachiratidzira amai Tendai Stole vati vakakatyamadzwa nemashoko egurukota revashandi mudare reparamende ekuti vari kuita zvematongerwo enyika asi ivo vachichemera mari dzevarume vavo kuitira kuti vawane chouviri.
Sozemadzimai ekuhwange tauya panapo kuzochemawo kuti dai matinzwawo matipawo mari dzevarume vedu. Isu satisi kuita zvepolitisi, vanga kuti tiri kuita politisi. Ndikanzwa kudaro ndonzwa ndichida kuchema. Tiri kuchemera mari dzevarume vedu, hatisi kuita zvepolitisi kana. Tinoda mari, hatisi kuda raisi. Raisi aibhadhara kuchikoro, ndapota. Toda mari dzevarume vedu, tinobhadhara vana kuchikoro, titengawo mapedzi nesuo. Ipapa hembe dzamaone dzakatavoreka, hatina kana chatinacho. Mudzimba dzacho dzatinogara toshandisawo mapublic toilet. Mapublic toilet acho tinoshandisa one chamber. Vanhu isitogara mapublic toilet one chamber pavanhu vari thousands.
Amai Stole vatiwo dzimba zhinji dzevashandi vekuhwange dzaparara sezvo mamwe madzimai oita zveupfambi kuti vawane chouviri. Vatiwo vari kutsutsumwa kuti kambani yehwange Colliery yakaisawo chiga chekuti mushandi mumwe nemumwe akungogona kurapisa vana vatatu chete pachipatara chekambani iyi zvisinei nekuti mhuri yakakura sei.
Iye zvino nhamo yaitika muhwange ndeyekuti dzimba dzakawanda dzaparara nenyaya yekuti vanhu vakungoita chipambi kungopiwawo $5 kuti utengewo hufu kuitira kuti newe urarame, asi murume wako achienda kubasa achishanda pasina chaunowana. Kwozoti kwanzi kuchipatara kwacho kwatakanyorisiwa kuhwange Colliery Company tinonzi kwanzi urapise vana vari 3 of which iwewe wakatowanikwa wanga wakabereka vana vari 7. Ko vamwe vacho tinovaendesa kupi? Pese apa chipatara chaitirapira vana vedu vese, asi zvino takapiwa family planning kuti ufanira kurapisa vana vari 3. Ko kana ndine 5 ava ndovadini? Isisu zvino tiri kuchema semadzimai tiri patende. Takaona kuti tika varume vakaenda kuno tinochema vano victimizewa kubasa, vano bvisiwa basa, vakada kustrike vano bvisiwa basa. So isisu semadzimai nzara yakatikurira mumba ndokusimuka kuti regai tinodemonstrate kuti hwikwewo.
Amai Filomela Mausi, Vashoro Grukotarish Vashandi, Vachitise Madzimai Vashandi Vekuwange Colliery, Varukuskwira Pamwene Kurara Mutende Vachiratidzira, Vaine Tariro Yekutuwo Matambudziko Avachagadziriswa.
We are there! Javasiya vana mama vakagara patenti. Zvavari kureva kuti hakuna munhu patenti. Tiripo tiri patenti from muna January 29. Tichiripo chero akasvika. Hatina kunzwanana naye nekuti zvinhu zvakachitaura zvasingafambirani nesu. Zviya zvakuti hatipo tiripo patenti vana mama muhange. Sisu hapana zvepolitics zviripo muhange. Hapana. Zvavari kutaura isusu zvavakataura nezuro ndakaita kuchema kuti Minister of Labour sure vangadero isusu tichitambura muwange aiwa veduwe hapana chinhu chatakagadzirirwa isusu so far.
Amai Sibonisi Hwedlovu avo vanoti vakamiswa basa vachipomerwa mhosva yekupeshedzira vamwe kuti varatidzire vati vave kutyira kuparadzira utachiona weHIV sezvo nzira yega yasara kuti vararame iri yekupinda mumabhawa kuti vawane chouviri.
Murume wangu ane one month ashaya izvozvi ndichiri kuchema murume wangu saka kuti vana vazve ndodii ndakuenda mubhawa muya ndonospreada AIDS oro inini ndiende mubhawa muya ndinotsvaka umwe munhu ane AIDS kuti ndiwane kuti vana vadlere. So ndichitaura kudai vana tavasiya vari panze kwemagedhi havasi kupinda kuchikoro. So taikumbira kuti dai zvaiita veduwe mumboona zviri kuhwange kuya zviri kuitika. Inini ndiri kuchema nekuti I've been working yese secret yemukorari ndakaiona management yese iya ngaiviswe.
Mumwe wevarume varatidzira vachitsigira madzimai aya vachangson Madzonganyika vati vanorwadzwa zvikuru nenyaya yemadzimai ekuhwange aya. Vamadzonganyika vati vanoda kuti vashandi vekuhwange Colliery vapiwe mari dzavo kuitira kuti madzimai aya nemhuri dzavo vakwanisewo kurarama.
Saka mwoyo wedu warwadza tikatirege tibatana nemadzimai kuti mari dzevarume avo dzibude kuti mumba zvo vanoshuvira zvinge zvichiitwawo ndozvaita kuti tive pano nemadzimai ewange tichibatana.
Vanga vachiratidzira ava vaendesa tsamba dzenyunyuto kumapazi ehurumende akasiyana-siyana kusanganisira kugurukotera zvevashandi, bazi rezvezvicherwa uyewo kudare reparamende. Hatina kukwanisa kunzwawo divi rehurumende nezvenyaya iyi. Kambani yeHwange Colliery inonzi nemari dzevashandi dzinopfuura mamiriyoni makumi manomwe madhora uye hurumende ndiyo ine zvikamu zveupfumi zvakawanda mukambani iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vakasangana nezuro nemutungamiri weBritain amai Theresa May muLondon. VaChamisa vakasanganawo negurukota rinoona nezveAfrica vaBoris Johnson. VaChamisa vanga vari muBritain vachiita misangano nezvizvarwa zveZimbabwe pamwe nevakuru vakuru muhurumende yeBritain. Nhasi vaChamisa vanga vachifanirwa kuburitswa pachirongwa cheBBC cheHard Talk icho chinopakurwa naStephen Secker, asi chirongwa ichi chichaburitswa rimwe zuva sezvo nhasi changa chichitaura nemutevedzeri wegurukota rezvekunze reIsrael zvichitevera zviri kuitika mukati menyika iyi. Mutauriri wavaChamisa vaLuke Tamborinyoka vanoti rwendo rwavaChamisa rwakazadzisa chinangwa cherwendo rwavo.
President Chamisa vakakokwa neinonzi Oxford inova platform yakakura zvakare yakambodevswa vakawanda vanoremekedzwa vature mashoko pano Oxford Union platform iyoyo paOxford University ndochavanyanya kuendera. Vabva vangoshandisa mukana wavo nekuve kwavo kuUnited Kingdom kusangana nezvinhu zveruzhinji rwavana veZimbabwe rwokuparapara nekutsvaka chokurarama muUnited Kingdom. Vatorawo zvakare mukana iwoyo kusangana nevakuru vakuru vehurumende yeUnited Kingdom zvakare nekutura mashoko kumaplatform akawanda kana kuti atingati pathink tank ari imomo muUnited Kingdom.
Kusanganawo nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunyika yeBritain izvo zvakanziwo hazvisi kuzopiwa mukana wekupinda musarudzo. Kunosimudzira nedzimwe nzira dzipi mumusangano weMDC?
Aiwa, parongosangana vana vanyamunhu vanofanira kuchinjana mashoko. Ko vana zvizvarwa zveZimbabwe kavachamisa vatanga vari mutungamiri weZimbabwe mwedzi mushoma ichatevera. Ende vanofanira kutura mashoko mwana wese weZimbabwe avasangana naye.
Vakataridzwa kunyunyuta zvikuru pamusoro pehurumende yavamunangagwa. Munoona sekuti vanhu vakatambira sei mashoko akakandwa navachamisa mudare?
Chandingangotaura ndechekuti vakave nemusara wakanaka chaizvo nevakuru vakuru vehurumende yekuUnited Kingdom. Sokuziva kwako Evans, nyaya dzakadzidi kutaurwa, nyaya dzediplomasi hadzidi kutaurwa wakamira pachuru. Inyaya dzekutaura vanhu vakavhakana madhoo. Chandingangokuudza ndechekuti inyaya dzavo dzese dzavakataura nehurumende yekuUnited Kingdom dzakatambirwa muatmosfera, kana ndingangoti muurongwa hwekunzwisisana nekuremekedza. Kuti ndingatanga kudoma nyaya kuti vakataura inei, aiwa ndingati hasiwo maitirwo anoitwa nyaya yediplomasi. Vakataurana zvakanaka, vakanzwanana zvakanaka, vakapedza musangano wavo nekuremekedzana nekukudzana kukuru chaizvo.
Mutauriri wavachamisa vaLuke Tambonyoka vachitaura parunhare vari muHarare. Mukuzeya nezverwendo rwavachamisa, tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vachidzidzisa paTswane University kuPretoria kuSouth Africa, Dr. Ricky Mukonza, kuti tinzwewo maonero avo.
Rwendo rwavachamisa nevamwe vavo vavari navo kuMDC Alliance, maonero angu rwanga rwakanangana nekuratidza nyika dzokunze kuti aiwa tiri pano. Kana muchirangarira vachamisa havana kumbonyanya kubuda muZimbabwe kubva ivo pavakatora kubva kuna vatsvangirai. Saka urwu rwendo urwu rwanga rwuri rwekuudza pasi rose, asi vachienda havo kuri kuUK kuti aiwa taapano tisi utungamiri hutsva weMDC, tine MDC Alliance. Mukatarisawo vakagona kuenda kunoadresa kuUniversity yeOxford, vakaenda kuChatham vachitaura nyaya dzekuti MDC chinangwa chayo takamirirei pari zvino ndezvinhu zvinhu zvavari kukoshesa, vakananga kusarudzo. Saka ndo zvandinoona sekuti ndo zvanga zvakananga vachamisa parwendo rwavo.
Zvino mumashoko avo avaibvunzurudzwa nedzimwe mhinduro dzavaikanda vachizotaurawo zvekuti mabhizinesi ekuChina muZimbabwe anoda kuzoongororwa nekutarisiswa, hazvizoitise zvinosimudzawo mhepo here kune vari kuZimbabwe izvozvi vari kuedza kuti pamwe maChina iwaya ane zvimwe zviviri iwo zvitatu zvavangaise munyika?
Hongu mashoko iwayo anogona kunge asina kunyatsobuda zvakanaka kutitarisa kuti vachamisa vamutungamiri ane mukana wekuva mutungamiri wenyika. Nekuti kana uri mutungamiri wenyika zvinonzi chingawo semananga, hapana risina mhodzi. Haudi kuti utange kutoita vavengi usati wapinda pachigaro. Asi ndinoona sekuti vachamisa vakanga vachingotaura zvinofungwa nevanhu vakawanda vari muZimbabwe. Nekuti vanhu vane mufungiro wekuti aiwa vanhu vekuChina vari kungoita zvinhu zvinovabatsira ivo, asi zvishoma shoma zviri kubatsira vanenge vari vemunyika iyoyo. Point yandoda kuti nditaure vazininga ndeyekuti vachamisa havasiri an ordinary person, vachamisa mutungamiri. Naizvozvo matauriro avo anoda kuti atikwirirei, asaita sekuti ndivana mujibha vari kutaura vari mustreet.
Avo vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vachidzidzisa paTswane University kuPretoria kuSouth Africa, Dr. Ricky Mukonza, vachitaura vari parunhare vari kuSouth Africa. Magweta anomiririra sangano reAfriForum, bato rinopikisa hurumende Magweta anomiririra sangano reAfriForum Vazivisa nasi mudare redzimosva kuti nyaya yevaimbove mudzimai wemutungamiriri wenyika amai Grace Mugabe yekuti vasasungwe mushure mekunge vapomerwa mhosva yekurova muzvare Gabriela Angels gore rakapera ienderere mberi mumatare. More Blessing Mujoma anotipa nyaya iyi.
Rimwe gweta ramuzvare Angels vaGerineo vaudza dare kuti hurumende yakatadza payakadzivirira mai Grace Mugabe kuti vasatongwa. Vachipa humbo hwavo muzvare Angels vati vanofara kuti pane matanho ave kutorwa. Atiwo akaregerera mai Mugabe asi chikuru kwaari ndechekuti amai Mugabe vamire pamberi pedare redzimhosva vatongwe uyewo nekukumbira ruregerero. Amai Zane Ncwane ava vanomiririra sangano reCommission for Gender Equality vati mhosva dzekushungurudzwa kwemadzimai muSouth Africa dziri kuwanda. Naizvozvo matare edzimhosva anofanira kupa mutengo yakakodzera kupedza dambudziko iri. Vaenderera mberi vachiti vachaedza nepose pavanogona kuti dare ritore matano akakodzera. Gurukota South Africa panguva iyi amai Maete Ngwane Mashabane vakati vakatora danho iri nekuda kwekuti Zimbabwe inyika yakavakidzana neSouth Africa uyewo zvaive zvisinei nechekuita nekuti amai Mugabe vaive munyika nemurume wavo panguva yakange ichiitwa musangano weSADC. Asi magweta amuzvare Angels anoti hurumende yakanga isingafaniri kuita zvayakaita pana amai Mugabe. Nyaya iyi ichaenderera mberi zvakare mangwana apo dare richapa mutongo waro. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa, ndini More Blessing Mujoma.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Muzinda wemutungamiriri weAmerica weWhite House washora zvikuru kurwiswa kwaitwa Golan Heights neIran. Muzinda uyu wati zvaitwa neIran zvekurwisa nzvimbo yakatorwa neIsrael hazviatambirwe uye chinhu chakashata zvikuru mudunhu reMiddle East rose. Kurwisa kwakapfurikidza mwero ndiro dambudziko guru rakatarisana mutungamiri weEgypt vaAbdel Fattah el-Sisi, avo vari kutanga temu itsva mwedzi unouya zvichitevera kukunda zvine mutsindo musarudzo yakaitwa muna kukadzi. Sangano reZimbabwe Democratic Institute ZDI riri kutenderera nenyika yose richidzidzisa veruzhinji pamusoro pekodzero dzavo panguva iyo nyika iri kugadzirira sarudzo. Lloyd Moyo anoti panyaya iyi.
Vagari vekwamutare vawana mukana wekudzidza nzira dzekuchengetedza kodzero dzavo munguva yekuvhota uye zvinhu zvinogona kuitwa zvinogona kuvhiringa tarisiro yeveruzhinji. Vachitaura pachirongwa chaitwa neZDI chipanga mazano musangano iri, vaGift Siziva vati chinangwa chavo ndechekuda kuona kana paine mutsauko wakanaka munyika zvichitevera kubviswa kwakaitwa vaRobert Mugabe pachigaro pachiiswa vaEmerson Mnangagwa. VaSiziva vati hurumende yavamunangagwa inofanirwa kuziva kuti inofanirwa kuita zvakanaka kudarika zvaiitwa nehurumende yavamugabe.
Chinangwa changa chiri workshop yaorganizwa neZimbabwe Democracy Institution yakabatana neASAP patanga chiongorora nyaya yetransition. Transition tichitarisa nyaya yekuti pane hurumende yakabuda kana kuti yakabviswa yavamugabe, uye tiri kuenda kusarudzo ra2018 patiri kuda kutarisa kuti nyika dzese dzinoita transition pane pazofanira kuenda.
VaSiziva vati dzidziso yavari kupa veruzhinji munyika yakanangana nekuti munhu wese azive kuti ane basa raanofanirwa kuita muZimbabwe iri pasi pemutungamiriri mutsva.
Isusu tanchitarisa kuti vanhu vakasiyana siyana vatinoti nechirungu maordinary citizen vane role yipi, ndozvanga tichitarisa kuti kana munhu ari vendor chii chaanofanira kuita kuti number one tidevelope yatinoti national vision kuti Zimbabwe itsva yauri kuda ndeipi. Chechipiri uye tangachitarisa futi kuti maordinary citizen role yavo ndeipi pasarudzo ratirikuenda muna 2018. Izvozvo zviri important nyaya yekuti vanhu vazive kuti patiri kubva ndekupi.
Nhengo yesangano revanhurume rinozivikanwa nekuti Men as Partners, iro rinorwira kupedza mhirizhonga nekushungurudzwa kwevanhukadzi, vaJames Mudenda vati dzidziso yabuda pasi pechirongwa cheZDI neASAP yavhura vazhinji pfungwa dzekuziva uye kukoshesa kodzero dzemunhu wese.
Kutanga tine sevagari vekwamutare tiri kutenda neruzivo rwaunzwa kwamutare neZDI wakabata neASAP, ndekuti ruzivo rwawaunza rwakanangana nezviri kuitika muZimbabwe kubva panyu dispensation nezviri kutarisirwa nevanhu veZimbabwe mumazuva ari kuteera, vanhu vari at crossroads. Saka meeting yanhasi tanga tiri kuedza kuongorora kuona kuti new dispensation iri kutaurwa iyi yaunza pundutso here muupenyu hwevanhu.
Mumwe apinda muchirongwa ichi muzvare Mildred Muzanechita vati vavhurika pfungwa dzavo mushure mekuwana dzidziso yavapiwa. Vatiwo dzidziso iyi yavapa ruzivo rwekusarudza munhu wavanoti ndiye anofanirwa kunge achitungamirira vanhu.
Ini workshop yataita nhasi yatibatsira zvikuru kunyanya kumacommunity patinobva uko. Tinoona kuti isusu tichikura macommunities edu akasiyiwa zvakanyanya, hamuna kana development yakaitika. Asi apa taibatsira vabereki vedu vaibatsira magamba kubikira nenei, asi hapana chawaka benefita.
Vapinda musangano vanosanganisira vemachechi, makanzura vechidiki, vemasangano akazvimirira oga uye vakaremara. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lloyd Moyo.
Kunyangwe hazvo mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakavimbisa kuti vari kuda kuti nyika iite sarudzo dzakachena, vanopikisa nemamwe masangano akazvimiririra oga vari kuti vari kungoita gudzira mukanwa nekuti hakuna zvakawanda zvachinja panyaya yemitemo yesarudzo. Asi veZANU-PF vanoti pane zvakawanda zvachinja, kusanganisira nyaya yekuti matare ari kutonga akasununguka, vachipa muenzaniso wekuti nezuro dare repamusoro rakapa mutongo wekuti madzishe asapindire munyaya dzezvematongerwo enyika. Izvi zvakatevera kuendeswa kumatare kwemutungamiri wemadzishe Ishe Fortune Charumbira nesangano rinoongorora nyaya dzesarudzo reElection Resource Center mushure mekunge vati madzishe ose munyika anotsigira ZANU-PF. Iyi nyaya yange ichinetsa musarudzo dzemunyika sezvo madzishe nemasabhuku anga achipomerwa mhosva yekumanikidza vanhu kuti vavhotere ZANU-PF. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutevedzeri wemunyori wezvemutemo muzano PF vaFortune Chasi uye vanokokera MDCT mudare reParamende vaInnocent Gonese. Ndokutanga nekubvunza vaGonese kuti vanoona sei nyaya yekuti madzishe asapindire munyaya dzezvematongerwo enyika.
Iwo mambo charumbira tangatiinawo pakanyorwa bumbiro yemutemo vanotounzwisisa zvakatonyanyisa, asi zvanga zvichitoshamisawo kuti vanorerekera divi vanenge vachirerekera navamwe vavo, uyezve masabhuku tine dambudziko guru rekuti izvo mubumbiro zvakanyorwa zviri pachena kuti havafaniri kuita zvamatongerwo enyika, nekuti munzvimbo dzavanenge vachitungamirira kunenge kune vanhu vamapato akasiyana-siyana navamwe vasingadiwo nepolitics. Ivo vane kodzero yekuvhota chete, kwete yekuti vave nebiri vanenge vachirerekera kana kuti veita basa rekushandiswa vachinotinha vanhu kuenda kunovhota vachivaudza pekuvhotera nezvimwe zvakadaro.
Touya kwamuri Honorable Chasi, pane nyaya iyoyi yekuti vamwe vanga vari kuti madzishe anenge anonyanya kushandiswa nebato renyere ZANU PF kusanganisawo iwo masabhuku ari kutaurwa navaGonesai.
Aiwa, isu semusangano zvakare nehurumende yedu tinotambira zvinenge zvataurwa nematare. Mutemo ndofunga uri pachena. Mutemo unotaura iyo kuti machifu vanofanira kunge vasina kurerekera kune bato iri kana iri. Isusu sebato hatishandise madzimambo kutikambenera. Ipapa tanga tichikambena hatina kumbonge takataura nemachifu kuti vaite zvakati zvakati. So anenge akanganisawo anenge akanganisa.
Todzoka kwamuri vaGonese tichitarisa nyaya yesarudzo, muri kufara here nemitemo yesarudzo?
Aiwa, mitemo yakanyangara iyoyeyo. Takatedza kurwisa zvachose, asi vamwe vedu vanoti zvavanotaura usiku hanzi zvavanozoita kana kwaibva, nekuti mukuru weZANU PF ari zvakare purezidendi wenyika, zvaanotaura nezvinozoonekwa pagiraundi zvakatopesana. Taifungidzira kuti zvimwe zvaifanika kupindwa kwamaballot papers, zvinhu zvatingafanira kukakavadzana pamusoro pazvo kuti zvive zvakajeka kumunhu wese kuti anenge achizopuwa tenda anenge aitawo zvekuaplya savamwe, zvinenge zvakajekera munhu wese. Asi vari kuzviramba kuratidza kuti pane zvakahwanzika zvavanoda kuti varambe vachirarama nazvo. Uyezve dzimwe nyaya dzakaita fanika kuti vanhu vafundiswe kuti vanenge vachizovhota sei, inonzi voter education. Tiangofungidzira kuti mutemo dei waitwa urelax kutiti munhu wese womuZimbabwe asambunyikidzwa paanenge aida kudzidzisa vamwe panyaya dzesarudzo, nekuti kazhinji tichidzirwa kunobva nekushayiwa ruzivo. Takashamisika zvakare kuti minista wejustice hapana chaakanga achimboda kuteerera panyaya idzodzo, pamwe chete namamwe mamembers eZANU PF. Even mutemo wokuti dare rive nemasimba nekudisqualifya makandidhetes anenge akonzera mhirizhonga kana zvimwe zvakashata panyaya dzesarudzo vakaramba zvakare kuzviteerera.
Pindurai tinzwe vachasi panyaya yemitemo yesarudzo.
Hurumende yedu nemisangano zvese zviri kushanda kuti tinge tine sarudzo isina kuvhiringwa nevanhu vanenge vachimbonyechedza vamwe kana matsotsi. Ndosaka tati isusu aiwa hatina chekuvanza. Nyika dzese dziri kuda kuuya nemaorganization ngavauye vazoongorora. Pataurwa nyaya yevota education yekudzidzisa mavotas, zveshuwa hatingangoti munhu akati nditicha mangoti ngaaende anoticha. Vezeki vanenge vachidawo kuziva kuti munhu iye ari kunodzidzisa chii, anoruziva here nezvinhu zvaari kuda kunodzidzisa. Nepepanyaya yemaballot papers isusuwo taichitarisira kuti ZEC i-independent commission sezvainotaurwa neconstitution. Saka tikada kuti chese chairi kuita vanhu vange vakamira vachiona kuti maballot paper ari kuprintwa sei. Maonero edu isusu ndetenge taakukanganisa independence yacho, nekuti taakutovaita pachirungu inonzi micromanagement. Taakuvaitira basa ravo ravakapiwa nenyika yese kuti vange vachiita.
Avo vange vari mutevedzeri wemunyori wezvemutemo muZANU PF vaFortune Chasi. Manzwawo zvakare kubva kune vanokokera MDCT mudare reParamende vaInnocent Gonese. Vaviri ava vange vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Muchirongwa cheWomen's Roundtable na 8 p.m. tiri kutarisa matambudziko akatarisana nevanhukadzi. Kana mchida kupinda mchirongwa ichikano kutumira mashoko kustudio 7, shandisa I WhatsApp pa namba zinoti 001-202-465-0318. Sezo nguwe duya pera, tutarisa msorye na uya nasi. Mtungamiri we MDC Alliance wa Nelson Chamisa vano sangana ni mtungamiri we Britain amai Theresa May murwendo rwavo rweku Britain. Tabatashika kumagumu ya chirongwa cheducha nasi anukuone kaini mufaro ndini Evans Zinengandiri mu Washington DC.
So kuhisika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mtoga zomuhle, olamukela kustudio 7 ngenjabulo kungolwesine mhla zilichumi kuNkwenkwezi 2018 nguNtungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Imali zamadodeti besinike imali sikwenze lathi uhambisa abantwana bethu esikolo sikwenze lathi ukuthi lathi siphile njengabanye abantu kathi siyakwanisa siyahluleka nokuthi sidle ouye sikufuna siyanikwa i-200 nayo siyaphonga ukuthenga impuphu kuphela lesawutu isithebo kuhamba siyiphonga ukudinga emgaleni leyana eyeswetshi lapho kumela khona idelele.
Abenhlanganiso ezilwela amalungelo kaZulu bamanyanela makhosikazi ezisebenzi zenkampani yamalahle eWange Colliery lamhlanje betshengisela bekhonona ngokungahlawulwa kwezisebenzi zalinkampani.
We have met the Shadow Minister of Home Affairs, Diane Abbott, the Shadow Minister of Foreign Affairs,
Emily Thornberry. Amabandla aphikisayo athi akhathazekile kakhulu ngokwala kukahulumende ukuguqula imithetho ephathelane lokhetho kanye lokuveza ukuthi iphepha lokuvotela lizadindwa ngubani njalo ngaphi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu bamanyanela makhosikazi ezisebenzi zenkampani emba amalahle eWange Colliery Company eHarare lamhlanje betshengisela bekhonona ngokungahlawulwa kwezisebenzi zalinkampani. Kubika intatheli zindaba yethu uGibson Bebe.
Amakhosikazi la abebanga umsindo etshengisela ekhala ngokuthi uhulumende kabaniki njalo kalani ngodaba lwabo osolulethe uduwe eWange. Unkosikazi Talent Sithole ovela eWange uthe bakhala ngeholo elingcono okumele liphiwe omkabo elingenelisa ukuthi bahambise abantwana esikolo.
Ngemali zamadodeti besinike imali sikwenze lathi uhambisa abantwana bethu esikolo sikwenze lathi ukuthi lathi siphile njengabanye abantu kathi siyakwanisa siyahluleka nokuthi sidle ouye sikufuna siyanikwa i-200 nayo siyaphonga ukuthenga impuphu kuphela lesawutu isithebo kuhamba siyiphonga ukudinga emgaleni leyana eyeswetshi lapho kumela khona idelele of which vele abantwana esikolo vele abahambi kakahle ikhathesi umntwana ngaqeda iklasi kumele ukuthi uthathe ama-result kodwa sezuzithatha ama-result ngenxa yokuthi vele wena uyakuzela kule sikwele.
Umeli wamakhosikazi la umnumzana Mnyarathi Gwisayi uthi abantu bengaqanjela amanga iWange Colliery Company ethi ayila mali njengoba iziphatha amandla zayo zihamba ngezimota ezisabekayo njalo behola ngengwani.
No retreat, no surrender. No retreat,
Asibuyeli emuva kuze kulunge. Iwange ithi ayila mali kodwa ngomnyaka opheleleyo imali yabo ingezelele nge-51%. Sebethengelana imota ezibizayo kwamakori. Manje sithi nxa senelisa ukuyisa umgabe ngomnyaka opheleleyo umakori ngomzukulu ongahluphiwe.
Omunye wamakhosikazi awewange unkosikazi Chipo Tazivinga uthi umphathintambo wezisebenzi waqambela abedale lepharlamente amanga esithi wabanika irayisi lesepa yena washiya ebathembise ukuthi uzawalethela impendulo abalokhu beyimelele.
Lokho ayekukhuluma uminista ukuthi wakhuluma lathi ukuthi wasinika irayisi lesepa asikubona ngathina. Thina sakhulumelana ukuthi sifuna imali yethu ye-5 years amadoda ethu. Wasesithi yena kithi uzabuya le feedback. But lanamhla kakabuyi le feedback uthenzositshela ukuthi yena usiphatheleni. But kuparliament sesiyakhuluma esingawaziyo. Njalo futhi nxa besithi singama-politician thina asithi ma-politician asilaphathi thina. Thina singomama abalendlala abafuna izimali zamadoda abo. Eze-5 years le salary yamadoda ethu ipay. Sile 8 months asiholi.
Isikhulumeli sezakhamizi ze-Harare uMnumzana Mavila Khumalo uthi uhulumende kumele alungisise lolu dawo ngokuphangisa.
Thina sithi bona bazinikele baphume phandle batshengisela for 102 days namhlanje. Kutsho ukuthi bona they are determined and i-cause yabo i-genuine. So thina sifuna ukuthi uhulumende angenele kundaba leyo. Kakhulukazi uminister uWinston Chitando as the minister responsible for mines. Nomunye wakhe uPetronella Gagonye uminister we-labor. Babone ukuthi udaba lolu luhamba kanjani. Le parliament yethu, ama-parliamentarians kangenele kudaba lolu.
Isikhulumeli se-Center for Community Development Initiatives in Zimbabwe, uMnumzana Leopold Mnende, uthi uhulumende awumelanga aphathe udaba lolu, kube ngani amakhosikazi la azama ukungcolisa ibandla elibusayo njengoba izikhala zabo zingezeqiniso.
Uhulumende akufuzanga aphathe lolu daba ingani amakhosikazi la ayenza ezombusazwe. Awafuni ukungcolisa ibandla elibusayo njalo izikhalazo zabo ngezeqiniso. Singakhayelisisa sibili abantu abazahlutshwa ngokungalungiswa kodaba lolu ngabantwana. Namhlambone umntwana sibili okugrade 2 ade khona kumatch le, of course enxe bebengafuzanga babuyelayo kodwa babuyelayo. Njalo bakhuluma ukuthi umntwana lo kakho esikolo ngenxa yokuthi akula mali.
Abenhlanganiso ezibona ngenhlalakahle kazulu namalungelo ezisebenzi ezihlanganisela iZimbabwe Coalition for Debt, iZimbabwe Rights leZimbabwe Congress of Trade Union bebezisekela ukutshengisela lokhu njalo zivumelane namakhosikazi ligqitha labo uGwisayo ukuthi bazavalisa inkampani kanye ledolobho lewange betshengisela uhulumende aze abalalele elungise udaba lwabo. Imele 27 useHarare, New Gibson Pepe.
Isiphathamandla se-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube, umnumzana David Coulthard, okuqula elethekelele kwelebhilithane phansi komanyano e-MDC Alliance eligoqela umnumzana Nelson Chamisa, uTendai Biti uthi bayasuthiseka ngohambo lwabo kulelo lizwe lapho abahlangane khona leziphathamandla zikahulumende, amabandla aphikisayo kanye labo somabhizimusi. Kubika intatheli zindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisaspanda.
Umnumzana Coulthard uthi baze ngenjongo yokuchasisela uhulumende weBritane ngamalungiselelo okhetho leZimbabwe lalonyaka langesimo somnotho. Ngaphandle kokubonana lomphathintambo obona ngezwakazi le-Afrika, unkosazana Harold Baldwin, uCoulthard ulandisa ngezinye zeziphathamandla abahlangane lazo.
We have met the Shadow Minister of Home Affairs, Diane Abbott, the Shadow Minister of Foreign Affairs, Emily Thornberry.
Sihlangane ngababona ngezombuso
and
ngaphakathi Shadow Minister of Home Affairs
editorial team.
Sihlangana njalo ababona ngezombuso ngaphandle kwelizwe
Parliamentary
Shadow Minister of Foreign Affairs
Zimbabwe
Emily Thornberry
Foreign Secretary.
Sabuye sihlangana le editorial team
Times and
lama economists. Sabuye sakhuluma lihlekanyana labantu abeparlamente ngeZimbabwe sazobonana le foreign secretary uBoris Johnson sazobonana labe Financial Times labanye abehlukahlukeneyo abentatheli sezindaba sabonana lamanye ama education institutions abafisa ukuzokwenza ezamabhizimusi ngakwele Zimbabwe.
Bekuke kwabikwa ngaphambilini ukuthi iqula lakhe lihlangene labamabhizimusi labezomnotho. Umnumzana Coulthard uthi cha akunjalo.
We did not meet with British investors and business people. We explained our economic policies to the British government.
Elihulumeni yaseBrithani kodwa ngoba singekho embusweni besingeke sithembise kakhulu into eziningi kodwa esikuthembisileyo ukuthi njengoba yona iBrithani incedisa kakhulu abavela khona eBrithani bezo zama ezamabhizimusi ngaseZimbabwe sibone kulilungelo ukuthi sikhulume labo njalo sibathembisile ukuthi thina njenge-MDC sehlukene lezano ekwenzeni.
Uye phambili echasisa ukuthi kungani ibandla lakhe lamukela umnumzana Chamisa njengomongameli womanyana we-MDC Alliance.
Nelson Chamisa is the person who has been elected by the MDCT National Council in terms of their procedures, and it was always agreed that the MDCT would supply the presidential candidate.
UNelson Chamisa umuntu owakhethwa yi-MDCT njenge-constitution yabo ukuthi abe nguye ozamela i-MDCT kukhetho lapha okudingakala khona umongameli. Kukhanya ephethe umsebenzi ngendlela eyiyo ngoba masisithi siyakhangela kathesi ngaseZimbabwe kukhanya ulabalandeli abanengi ukhanya umsebenzi uphethe ngendlela eyiyo.
Umnumzana Coulthard lequla lakhe le-MDC Alliance elihlanganisela umongameli walo umnumzana Nelson Chamisa lo-Tendai Biti sebegadile indizamchina belibhekise ekhaya eZimbabwe njalo bathi bayasuthiseka ngohambo lwabo kweleBrithani. Inqobe siyezi kubo ukuthi banqobe kukhetho oluzayo bavuse ilizwe njengezithembiso zabo. Ngimele Studio 7 e-Heathrow Airport e-London, igama namngeza Jesus Banda.
Silokhu sikudaba olufanayo, uStanekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele isikhulumeli somanyano we-MDC Alliance umnumzana Walshman Ncube ukuze sizwe ukuthi injongo yalolu hambo ifezekile na.
Injongo yohambo lolube kuyikuthi okokuqala bayehlangana bakhulume lamaZimbabwe bahle baqala bafikela kulo mhlangano. Chamisa bekumele ayexoxa le-Oxford Union ngevision yokuthi MDC Alliance laye kuyiwa ngaphi. Ukhulume kakuhle njalo ama feedback akhona esiwatholayo wonke a positive civil ukuthi okwesithathu bekuyikuthi njengoba emutsha ukuba ngumkhokheli uChamisa abe lelunga lethuba lokuhlangana lamalunga entertain zezindaba ubhodabhodile kubo Economist o BBC zonke nje ama outlets. Okwesine ke bahlangana lo foreign minister baxoxa ke ukuthi hayi nxa kuzancediswa kathesa ukuthi kube lo khetho oluhle kwenziwe njani i-international pressure leyo kumele ifakwe uhulumende kaMnangagwa ukuthi yenze zonke izinto ezenza iZimbabwe yaba kunkinga nalezi lungiswe kwenza ukuthi ukhetho labanye abe-opposition abe-Labour Party, ama-former ministers, njengithi bonke influential people in ku-British establishment.
isiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Sibusiso Moyo lawo bephakathi kohambo phose olufanayo owenu umbiko uza iyamukeleka ngcono yini
besingekho ekuncintisaneni lezanu kumbe lo hulumende kamnangakwa asilaqinisa ukuthi injongo kamoyo ibiyini enkulumeni zabo yikho kasi ngeke sathi ukuthi uhambo lwabo lwaba lempumela kumbe navale injongo zethu ziphumelele sikuhambe kakuhle sibili
sokulombiko webulenjini weTwitter nje singathi uyasirculator usikhwica mfundo weBilitane uProfessor Diana Jetta uthi umnumzana Chamisa ngokumbona kwakhe ubengani ngumuntu ophonguthabela ukuthi enganqoba kukhetho njalo kabonanga elembono ejulileyo wapha imizekeliso emnene liseli ubonile lo mbiko njalo lithini ngakho
ngiwubonile lami sibili ngawubala lo mbono akumangalisi ngoba i-opinion imbono ngumbono omunye uyakhangela into yinye abone lokhana omunye akhangela emakhaleni abona amakhovula omunye akhangela emsileni abona kubonayo siyakwemukela sikukhangele ukwenzela ukuthi kusincedise kusasa
umnumzana Walsh Mencube isikhulumeli somanyano we-MDC Alliance obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Yebo 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 mthwaka komuhle belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolwesihlanu lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube-Facebook ukhasi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM lilakho njalo ukusixhuma kuwhatsapp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318 ngenani njalo laku-Facebook ngukhasi lethu ele-VOA Ndebele
abohlangothi olubona ngezibotshwa lamajele olweZimbabwe Prisons and Correctional Services sebelandule ukuthi izisebenzi zalolugatsha zikhalale umsebenzi ngemva kokwehluleka ukuletha izibotshwa emthethwandaba lamuhla. Bathi imbangela yikuthi imota zabo zifile. Kubika uBathabile Masuku.
Namhla umthethwandaba weWestern Commonwealth lemiye yehlulekile ukuhlala ngenxa yokuthi izisebenzi ezilinda izibotshwa ezeZPCS bezingekho njalo zingalethanga izibotshwa. Igqwetha elixoxe leStudio 7 umnumzana Dumisani Dube uthi namhla umthethwandaba weWestern Commonwealth awenelisanga ukuhlala ngenxa yalolu hlupho.
No besisemthethwandaba namhlanje eWest Commonwealth. Kanti lehlekile ukuhlala phansi because ibingagwani ama isibotshwa esekami la u Grey Prison azenzisanga ukuye court ngoba ama officer ema prisons aku strike akhala ngeholo labo ukuthi holo labo lincane bafuna request kuyinto esidanisa kakhulu njengamagqwetha because kusho ukuthi kutholakala kwe justice for abantu ababotshiwe lezibotshwa kuba nzima xa besehlukwe nabe court enxa kule possibility laphakathi wena ngani njengoba bebe-strike enxa lokudla izibotshwa zidla.
Isikhulumi se-ZPCS unkosikazi Elizabeth Banda ebuzwa yi-Studio 7 ngalolu daba ulandule ukuthi izisebenzi zohlangothi lolu ziyakhalala umsebenzi njalo abasebenzi ngesiqubu esincane ngoba abavunyelwa ngumthetho ukwenza lokho. Uthe njalo uhlupho abalalo njengenhlanganiso olwenze izibotshwa kwezinye indawo zingabuyi emthethwandaba yikuthi imota zabo azisebenzi kuhle ngakho zisalungiswa ukuze zithwale izibotshwa.
Ama prison officers wonke asemsebenzini indaba ebhodayo yokuthi izisebenzi azikho emsebenzini ingamanga njalo thina i-code of conduct yethu ayivumi ukuthi sikhalele umsebenzi. Indaba nje ekhona ukuthi izimoto zethu zokuthwala iziboshwa azikho esimeni esiqondileyo esokuthi singathwala abantu, kodwa lokho sokulungisiswa ngoba uhulumende sesinikeze imali yokulungisa izimoto lezo.
Umnumzana Henry Khanye olesihlobo obekumele singene emthethwandaba weWestern Commonwealth uthi balinde baze badela baze basuka sebaziswe ukuthi izibotshwa azisabuyi.
Silindile ngalonke silokhe silinde ukuthi singene e-court khona phe Westcom, kodwa ke azange sike sithole lelo thuba. Baze basitshela emini ngemva kokulinda ilanga lonke ukuthi abanye izibotshwa azisabuyi, ukuthi sibone ukuthi omunye wethu uyangena yini e-court siphume laye, ngoba sikhuluma njengabakhathesi nje isidlulile 48 hours yakhona evele ibekiwe emthethweni, ukuthi uthi amalungelo ezibotshwa asanaka asananzelelwa. Kufanele ukuthi umuntu ngomthetho ebe sengenile e-court i 8,000 bamunsuke ezimbili zingaze zize zidlule.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Bakhitsanani Dube uthi lokhu yiwephula amalungelo oluntu ngoba akusomlando wezibotshwa, kodwa yibo asebethwala nzima ngokungasiwa emthethwandaba.
Okwenzakalayo kuyikuncindezelwa kwalezi zibotshwa, ngoba laloba umuntu ebotshiwe uyabe lokhe lawo amalungelo akhe awokuba ngumuntu. Ngokunjalo labo abagcina ke izibotshwa ejele ngokuthi bona abalazimota zokuhambisa izibotshwa emthethwandaba ukuthi amacawa la azo ayothethwa, bayazincindezela.
Umanji we-Trade Gold umnumzana Trinos Utawashe walile ukuphendula imbuzo ye-Studio 7 ethi akavunyelwa ukukhuluma lentatheli izindaba, njalo imbuzo kumele iqondiswe kukhomishini yezemithetho i-Judicial Services Commission eHarare. Ngimele i-Studio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Lelo lwe live talk sihluzeni bomama olubhekane labesifazana, sixoxa ngelanga lokuqakathekisa omama emhlabeni jikelele ele Mother's Day elinanzwa ngesonto. Thumelani i text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Kesizwe imbono eveza amazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
Amalungiselelo omhlangano phakathi kukamongameli Donald Trump weMelika lomunye wakhe weNorth Korea umnumzana Kim Jong-un okucubungula udaba lokuthi eleNorth Korea lingasebenzisi izikhali zenuclear ayaqhubeka. Elemelika lithi alisoze lithule izijeziso zenotho elazethesa eleNorth Korea. Ilizwe leli lingaqhubeka lisebenzisa lezi izikhali njalo lisephula ilungelo loluntu. EleNorth Korea lisanda ukunanza ilanga lenkululeko emkhosini wobuqoqo inhlanganiso ezimeleyo imanyene lamanye amazwe. Uhulumende weMelika ugcizelele ukuthi umhlaba ungakhohlwa izigidi lezigidi zabantu beNorth Korea abalokhu behlupheka kusukela kuminyaka engamachumi ayisithupha edluleyo kulelo lizwe ngenxa yombuso oncindezelo lolunya okhona. Elemelika liqhubeke lathi kulabantu labantwana abahluphekayo enkambeni zeNorth Korea, kukanti labo ababalekayo bayabanjwa bajeziswe kabuhlungu kumbe bebulawe. Elemelika lithembisa ukuqhubeka ngemizamo yokudingisisa abephula amalungelo oluntu kulelo lizwe ukwenzela ukuthi bejeziswe.
Labe kungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Amabandla aphikisayo athi akhathazekile ngokwala kukahulumende ukuguqula imithetho ephathelane lokhetho kanye lokuveza sobala ukuthi iphepha lokuvotela lizadindwa ngubani njalo ngaphi. Athi ibandla leZANU-PF kumele likuveze lokhu nxa lingajonganga ukudlelezela kukhetho. Izolo khona umthethwandaba wethu le isinqumo esiqakathekileyo esokuthi kulicala ukuthi izinduna kumbe inkokheli yosiko ingenele kwezombusazwe. Siqale ngokubuza isikhulumeli seMDC ekhokelwa ngumnumzana Nelson Jamisa onkosazana Thabita Khumalo ukuthi uthini ngalesi sinqumo exoxa lesiphathamandla sezanu PF umnumzana Joseph Chuma.
Isinqumo le futhi njengebandla likhokela ngobaba Advocate Jamisa sebetayela umanji amahlombe ngomsebenzi abawenzileyo. Njalo kayisiyonto entsha ngoba singakhangela sisekelwe kwembuso zaseZimbabwe sithi khona izinduna nabosabhuku akumelanga bangenele ezombusazwe ngoba umsebenzi wabo ukulandela amasiko. Njalo esigabeni lapha ababusa khona kunabantu abasemabandleni atshiyeneyo. Uma yena nguye eyinkokeli yezinduna zonke iZimbabwe jikelele esezakuba nguye ohlokoza inyosi etshela izinduna ukuthi zingavotela amanye amabandla zivotele izanu kuyabe sokuthuka ngekithi esicabanga ukuthi yena ubesukile emsebenzini wakho wamaziko.
Ubaba uChuma, isinqumo senkantolo leso ungathini ngaso? Kasisoze siliphazamise yini njengebandla lezanu PF?
Isinqumo lesi esifakwe yinkantolo isinqumo esivele khona sisekelwa yi-constitution yethu elizwe eZimbabwe. Akula muntu whether uyinduna kumbe ulipolisa kumbe ulisoja ongelanto yakhe ayithandayo phakathi. Kodwa nxa usehofisinyana sokufuze uzibambe ungakhulumeli phandle ngento yakho oyithandayo uyenze nxa wona ususeze nokumele ukwenze njengoba vele into enhle yakhona yokuthi kona kusetshenziswa i-secret ballot. So kwesi sikhathi siyakhuluma izinto ezingayisizo ngifuna abantu bakuzwisise khonokho. Ibandla lezanu p f asobandla lokudlwangudlwangu. Nxa ubaba uShaka Mbira eyitha izanu p f mzwana engena ebhokisini ungena eyedwa kahamba ayo-exercisa ilungelo lakhe lona lelana ayivoteli kodwa angakuphumiseli phandle bese kusephula umthetho welizwe laseZimbabwe ouzasenza sigcina sezikhangelwa ngamehlo angayisiwo.
Mama uMakhumalo likhala njalo ngokuthi iphepha lokuvotela lokufaka uxaka kumele kucace ukuthi lidindwa ngaphi njalo lidindwa ngubani. Uthini uhulumende nxa likhulumisana laye ngalolu daba?
Uhulumende weZANU-P F uthi yena asilamvumo ukuthi sibe kwazi ukuthi iphepha elebhalothi lidweba ngaphi lidwela kudetshwa ngubani. Manje udaba olukhona ukuthi ukhetho luntshontsha ephepheni lona lelo ngoba sonke siyazi uma sikhangela izulu lapho esihambe khona kukhetho lapho esabona khona ukuthi uyanelisa ukufaka uxa kulapho ofuna khona iphepha litshintshe lodwa liyefaka uxa lapho ongafakanga khona. Silelungelo lokuthi sazi ukuthi iphepha lelo vele lidengwe ngaphi. Sizame futhi ukuthi sithathe lesi sithi yisampuli ngesilungu sikhangele ukuthi ngafaka uxa kwami ngasoze atshintshe yini lo xa ngokuzwa esokuzwayo. So sididekile ukuthi kanti yona izanu yesabani.
Baba uChuma, nxa kuqakathekile mpela ukuba nalolu khetho lube ngolubalulekileyo awukuboni kuqakathekile yini ukuthi abamabandla aphikisayo oMakhumalo labo babekwazi ukuthi livela ngaphi iphepha leli njalo lidindwa ngobani?
Okokuqala lathi izanu PF njengephathi asikwazi ukuthi ikampani eprinta yiphi idindela ngaphi ngoba lowo ngumsebenzi owaphiwa izeke abayibo abakhangela ngezama-election lawo. So thina njengamabandla sime eceleni sisekele izeki yenza umsebenzi wayo lapho esesifunaka khona sonke siyabizwa. Inkinga esiba nayo ikuthi bakhona abanye abantu abasebefuna ukudonsa abanye ngamakhala ukuthi yonke into somele yenziwe ngendlela yabo.
Amagama lawo kawalunganga. Awusoze wena uthi wena ngihambe ngaya rejista ukuba ivota ubususithi izeki ibisibuye isithi khona kumele siyekhangela ivota thoba kanti sesuthi qhi sesifuna ukubuza ukuthi ibhalet paper liyiprinte ngaphi uthi ngumsebenzi wezeki kileyi lapho esizavota khona silelungelo lokwakwazi ukuthi iphepha lilithenge ngaphi oprintileyo ngubani kanti vele lesabani alikwazi ukuthi konke okusegcekeni ngoba ukukwala kwenu ukuthi sazi ukuthi iphepha leli printe ngaphi kulo musho ukuthi kulokugcile elifuna ukukwenza xa kungelabo ugcile elifuna ukukwenza siyekeleni sizibonele sodwa nganxa sesiyaphambili aphana sibe kwazi ukuthi sazibonela njalo sisethuki ngoba okwenzakalayo lathi siyakwazi ukusegcekeni. Lilungele lukazulu ukuthi azi ukuthi iphepha elibhaliweyo lele lokuvotwa libhaliswe ngaphi njalo siprinte amabhaloti amangaki ukwenzela ukuthi sazi xa sesibala iinombolo zabantu abavotileyo singaze sahlaba umkhosi sesiba namanye amavoti amaningi ayidlula amabhaloti la kuthi azowaprintile.
Mthume nakuyigqibe ngamafitshane.
Into into ebalekileyo lapha ngikuthi kona into yonke leyi izenxa isikwenzile isikhethele kampani yonke namabhalodi lakho konke sizabizwa sonke siyokubona la mabhalodi mzwana efika sizabe sikhona sonke sibone into kuhambe njani la mzwana ethwalo esiya endaweni lapho kuvotela khona siyabe sikhona futhi sonke eveli phansi khona ngale ama-agenti ethu abe khona ukuthi areceive amabhalodi lana nxa efika kuma-polling station abone ukuthi kona ibhokisi lana li-empty alilalutho kungakavalwa andubana
izoniqalisa
so angazi why sifuna uzathi sidlala ubacathela le ntweni elula kangaka
abantu bezali liduka ngamanga kungazwangitshela ngesiso engasibonayo ukuthi sinyithiwe nini.
Unkosazana Thabita Khumalo isikhulumeli secele le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ubexoxa endawonye lelunga lezanu-PF umnumzana Joseph Chuma. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ongontungamilinkomo.